vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi mutevedzeri wemukuru weZimsec vafarai zisengwe vati vanofunga kuti vachabata vamwe vakaita uori pabvunzo.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more. There are more, and this will be caught during the marking exercise.
Vana 588 ndivo vabatwa kusvika pari zvino. Asi tinofunga kuti vakawanda uye tichavabata patiri kumaka bvunzo idzi.
Vazisengwe vati zvakabuda mubvunzo dzeadvanced level zvichaziviswa munandira gore rinouya, asi zvakabuda mubvunzo dzeo level zvichazoziviswa kana vapedza ongororo yavo. Vaenderera mberi vachiti nzira yavanomaka nayo bvunzo inoratidzawo mwana wese anenge abira. Mumwe mukuru weZimsec vatelani mugoni vati vane unyanzvi hwavo hwavanoshandisa kana kuti malpractice detection tool uhwo vati hunoratidza kuti munhu akabira bvunzo here kana kuti kwete. Vati wese akabira bvunzo haapiwe zvakabuda mubvunzo idzi uye anombomiswa kunyora bvunzo kwemakore maviri. Asi vamuguni vati vaita dambudziko rokuti vamwe vana vechikoro vanonzi vakabira bvunzo vari kupikisa mitongo yavari kupiwa. Sachigaro wekomiti yedzidzo yepasi vatorerai moyo, nenhengo dzekomiti yavo varatidza kusafara nekuti Zimsec haichengetedze mapepa ebvunzo sezvinotarisirwa. Asi vazisengwe vati Zimsec haina zvikwanisiro zvekuita izvi. Vati ndokusaka vachida rubatsiro nerutsigiro kubva kuvarairidzi nevamwe vese vane chekuita nebvunzo. Pane nzvimbo zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 dzinonyorerwa bvunzo dzeolevo munyika yese, asi iyo Zimsec ine vashandi mazana matatu nemakumi masere chete 380. Imwe nhengo yekomiti iyi vaJohnson Maduku veZANU PF vachimirira Bikita East vati bazi redzidzo yepasi rinofanira kugadzirisa zvinhu.
Vanhu vanoda kupasa vakawanda, even kuhigher education kune unogona kulika zvinhu zvichibva nekuno vanodzidzisa. Saka ndinoratidza kuti problemu yacho haina kunyanyisa kuvadzidzi, nokuti nyange denda ndiri kuchikoro ndikaripana bepa ndodawo kupasa ndinototi ndariwana. Saka ndiri kuti ichi am not sanitizing kana kujustifya vanyori vebvunzo vanosangana nebepa, but sosi yacho manje ndiri kukanganisa sosi yacho ndopa nenyaya.
Vange vakamirira munyori mubazi redzidzo yepasi vaBhanabhasi Mangosho vatiwo bazi ravo riri kuitisa vakuru vezvikoro zvidzidzo zveutungamiriri kuti vaite basa ravo nemazvo vasaite zve uori. Mutauriri mubazi iri vataungana ndoro vatiwo bazi ravo richaendesa bhiri rekuvandudza mashandiro eZimsec kana kuti Zimsec Act kuparamende.
Deal with underhand dealings and corruption within the education sector such that deterrent measures are put in place by the Act.
Tichatarisa nyaya dzakawanda dzinosanganisira uori uye tinoda kuti zvese zvigadziriswe nemutemo uyu.
Zimsec inoti bvunzo dzakabirwa ndedze ordinary level mathematics paper 1 ne 2, English paper 1 ne 2 ne combined science paper 1, 2 ne 3. Zimsec inotiwo bvunzo dzakabirwa mumatunhu ese munyika, asi dzakabirwa zvemhando yepamusoro kuChipinge, Masvingo nezvishavane. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Johu, varamba mashoko ekuti vakuru vezvikoro ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo asati anyorwa, vachiti vashandi veZimsec ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo vachipa hama neshamwari dzavo kana kumatengesa.
Zimsec is not honest kana ichifunga kuti mazama nechina anongolika kuzvikoro chete. Kuzvikoro chipenga chekulika kwemazama nechina, but akawanda anolika paanenge achitoitwa maitem writing.
Nyaya yekubirwa kwebvunzo yapindawo muzvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, uko kwakatosungwa mumwe mukuru wemapurisa aiita zvidzidzo zvemutemo. Pane vamwe varairidzi vane chitsama vakamiswa mabasa nekuda kwenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.